Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chiwabvu 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichaisa nerumwe rutivi tinoona kuti gavhumendi iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika. Nokuti isusu tese hurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscourage mitengo yematiiteni.
Matanho ekudzikamisa upfumi akatorwa nehurumende svondo rino atanga kuvhiringa mashandiro emamwe makambani uye mamwe akaita sedairy board azivisa kuti ambomira kupa vanhu gohwo pamari dzavakasima mukambani iyi.
Tamura makuseni nhasi tichigadzirira kuenda kuhare tikazonzwa kuchinzi mapurisa aenda naye kubva kwake tikazotevera. Vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko.
Nhengo yeZANU-PF waStibet Musengezi vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakadhi reZANU-PF mushure mekutiwo mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatora chigaro zvisiri pamutemo vomiswa pamberi pedare. Bazi rezveutano rinoti kwafa vana vanosvika gumi nevanomwe pari zvino nechirwere chegwirikwiti kwamutasa kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Matanho ekudzikamisa upfumi akatorwa nehurumende svondo rino atanga kuvhiringa mashandiro emamwe makambani uye mamwe akaita sedairy board azivisa kuti ambomira kupa vanhu gohwo pamari dzavakasima mukambani iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Makambani akawanda munyika atanga kutora matanho ekuzvichengetedza kubva kumatanho akatorwa nehurumende anonzi ndeekudzikamisa upfumi, asi nyanzvi dzichiti matanho aya ari kutovhiringidza zvino. Muchiziviso chayo kumusika weZimbabwe Stock Exchange, dairy board iyo yange yakaronga kupa gohwo kana kuti dividend kuvanhu kana makambani akasima mari dzavo mukambani iyi kutanga mangwana, yazivisa kuti yambomira kuita izvi nekuda kwemutemo wakadzikwa nehurumende svondo rino. Rekambani iyi rati raona zvakakodzera kumbomira kubhadhara gohwo kuvanhu vakasima mari dzavo mukambani iyi senzira yekuchengetedza mari yekuti kambani irambe ichiita basa. Kambani inotenga shuga yetonga Tulet yazivisawo kuti yambomira kubhadhara varimi mari shuga yavo isati yatengeswa kana kuti advance payment pachirungu, zvichitevera matanho akatorwa nehurumende. Muchiziviso kuvarimi nhasi, mumwe mukuru wekambani vaJames Bowmaker vati mari dzavaishandisa kubhadhara varimi dzaibva kuzvikwereti uye kumiswa kukwereta kwavakaitwa nehurumende pavasiya vasina rimwe zano kunze kwekumira kubhadhara varimi. Zvinhu zvinonziwo hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe Stock Exchange uye zvinonzi kubvira paturwa matanho aya nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumakambani akawanda. Vakudzigerede vanoti zvinhu zvaita manyama amire nerongo uye nezuro chaiko vakarasikirwa nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana pamari yavakasima mumakambani ari paZSE.
Izvi zvikureva kuti vanhu vakawanda vaita yatingoti wait and see approach. Vanhu havasikuda kutenga, havasikuda kutengesa, vangomira. Asi tikuona kuti izvozvozvo zvazvaafekta mastocks edu isusu vakainvesta. Ndatoona kuti value yangu yadzikira chaizvo chaizvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru weZSE vaJustin Bwoni sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai, kambani yekuSouth Africa yeGCR inoti njodzi yokuita bhizinisi nemabhanga muZimbabwe yawedzera kubva pachikamu chimwe chete kusvika pachikamu 0.75 nekuda kwematano akatorwa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vaudze Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani ndozvinoitika kana hurumende ichigadzira matano isina kugara pasi nemakambani, vashandi nevanhu vakasiyana siyana. Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze magungano akaita setripartite negotiating forum, avo vati anofanira kugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika. TNF igungano rinosanganisira hurumende, mabhizimisi, vashandi nevashandirwi rakaumbwa kuti rizeye nekugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika.
Hurumende haitrust business, business haitrust hurumende, vashandi haitrust. Zvinoreva kuti nyika haifambi kana pasina kubatana, pasina maonera pamwe. Tisingaiti zvinhu zvedu pamwe chete tichionesana, zvinoreva kuti uyo anongomhanyawo achitabarira mhanya akananga kwaananga, uyo achimhanyawo barira mhanya achienda kwaanoita kwaanenge achienda, zvongo yongoemawira mombe, hapana chinobuda kana zvakadaro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vatiwo kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya iyi, vanhu nemakambani akawanda vachabvisa mari yavo munyika vachinoisima kunze kune dzimwe nyika.
Tichitarisa nerumwe rutivi tinoona kuti gavhumendi iri kuto iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika, nokuti isusu tese hurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscourage payment yemadividends. Izvozvo zvichizokonzeresa papa mberi apa kuti mashareholders atange kutora mari dzavo vachiendesa even outside the country.
Vatiwo havaoni vekunze vachiuya kuzosima mari munyika iyo vasingazive kuti remangwana rinenge rakamira sei. Mapato anopikisa vemabhizimisi pamwe neveruzhinji vari kuchema kuti matano avamunangagwa anonzi measures to restore confidence, preserve value and restore macroeconomic stability ari kutovaomesera zvakanyanya pachinambo chekugadzirisa zvinhu. Vamunangagwa vakatora matano aya vachiti pane nhunzvatunzva dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro dzichishandisa vemabhizimisi. Hurumende inoti matano aya achabviswa kana zvinhu zvichinge zvagadzikana, asi haina kutaura kuti inotarisira kuti izvi zvichaitika rini. Gavhuna weRBZ vaJohn Manguja vakaudza nepenyuro yeZBC kuti matano aya anorwadza asi zvakakosha kuatora, vachiti zvichaitwa kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengwe ZANU-PF waSibeti Musengezi vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakadhiri ZANU-PF vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi. VaMusengezi vakaendesawo vakuru vebato iri kumatare edzimhosva vachiti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa havana kutora chigaro pachitevedzerwa mutemo webato pakabviswa pachigaro nemauto mushakabvu vaRobert Mugabe. Asi munyori wezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 nezuro kuti vamunangagwa vakatora masimba zviri pamutemo. Vamwe vebato reZANU-PF vanotiwo vaMusengezi havasi nhengo yebato iri. VaMusengezi vanoti nhengo yakakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMusengezi vaXobani Stole.
Tamura makuseni nhasi tichigadzirira kuenda kuHarare, tikazonzwa kuchinzi mapurisa aenda naye kubva kwake tikazotevera. Vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko, vakazviita izvozvo tikatasvika tikazosangana navo mubvira. Asi vanga vafona ivo mapurisa vachiti tinosangana kukoti, tamukira kukoti ivo vakazomhanyira uko tisingazivi. But zvisinei tikazoenda kukoti kwacho, there were so many delays kuti titange kwanga kune basa rakawandisa chaizvo. Tikatanga na2 patakatanga na2 tichitaura nenyaya yebei, zvazoitika ndezvokuti purisa arive ndiye investigating officer yatora stand achitaura mareasons why bail should not be granted.
Anga achiti kudii chaizvo?
Mareasons ake ndokuti Musengezi vakamutsvaga kunzvimbo dzakawandawanda chaizvo vachimushaya. Adresi iyoyo yavakazoenda nhasi vangatingaioni, nekuti yasaini yaso business interest in South Africa, saka akapiwa bhedi ari munhu anonyangatika asingauye kudani. nyaya yacho iri kuenderera mberi mangwana nato
saka nyaya yavanga vachimisirwa mudare apa nhasi ndeyekuti kudii chaizvo
Mtengezi akaita nhengo yezanu pf kuri izvo sezvo anga ari munhu asingagari kunzvimbo idzodzo dzokutaura saka ndonyaya yatiio kuda ndonyaya taekunzi akaita nhengo yezanu pf kusiri izvo iri iyo nyaya iri kuhigh court pacivhokesi yamutengezi besas the president of zanu pf and four other
saka ima hamuna kupuwa mukana wekuti mupe udivi renyu hapa nhasi
nhasi hatina kuwana mukana wacho tichazoupiwa mangwana
gweta ravamusengezi vangobani stole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 bazi rezveutano rinoti kwafa vana vanosvika gumi nevanomwe pari zvino nechirwere chegwirikwiti kwamutasa kumanikaland mashoko aya akaburiswa mumashoko kuvatori venhau nestrong vamwe vana makumi masere nevaviri vanonzi vainge vachiri muchipatara zvinonzi pavana vakabatwa nechirwere ichi vose vapfumbamwe vavo ndo vakabayiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti hurumende inoti yatoparura chirongwa chekubaya vana vose mudunhu iri nhomba iyi kubva pamwedzi mitanhatu mutevedzeri wegurukota rezveutano dr john mangwiro vakurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba vachiti gwirikwiti handi chirwere chitsva munyika mukuziya nezvenyaya iyi ivans zininga westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano hwevana vari mukoti wevana vadiki vachishanda nesangano redoctors without borders vari kusouth africa muzvare rosemary maravanyika kuti tinzwewo mafungiro avo
gwirikwiti chirwere chinobatwa nevana kazhinji nevamwe vanhu vakuru kana vasina kukwanisa kuribata vachiri vana rino vanokwanisa kuzoribata mukati mekurara muupenyu hwavo saka gwirikwiti iri rinokonzerwa nedamba kana kuti vhairasi rinobata vana sezvandamboreva nevamwe vanhu vakuru asi kana vana vachizvarwa pavanozvarwa pavanosvika pa9 months vanobayiwa kuzvienda nekuti vana vari kunyika ipi vamwe vobayiwa zvepa12 months zvokazhinji zvomira zvakadaro kana rabata mwana kazhinji zikaitisa rerekere tiri kuvana vaduku vanokwanisa kupiwa mubhedha muchipatara kwatinoti kuadmitwa kana vaadmitwa imomo vachange vachipiwa mishonga inenge ichiburikidzana nemadhiripi akasiyana-siyana kazhinji kacho nekuti aitise temperature vamwe vanokwanisa kunge vachipiwa mishonga malosheni yekuzora vamwe vana vakana temperature iri nani yakadzikira iri panotarisa kwenetemperature kwayo pavana vanorapwa vari kumba vabereki vanobva vadzidziswa kuti vana vanofanira kugezeswa nemvura inodziya mumba mavanenge vachigara hamufaniri kunge muchipisa zvikuru munofanira kunge muchivhurwa mahwindo vana vachipiwa kudya kwakanaka kunoita kuti vakurumidze kupora
zvinoitwa kuti vana vasabatwe negwirikwiti zvii
kazhinji kacho nemazuva ano atiri kurarama vana vakaira vabayiwa pa9 months nepa12 havasi kuzowanikwa vachiita gwirikwiti racho
ko vana vanonzi havabayiwi vemamwe machechi-chechi anoramba zvekurapwa kuzvipatara izvi vanoponawo sei pagwirikwiti apa
sekuziva kwedu kazhinji kacho vanongoriita gwirikwiti iroro kana variita vaine mishonga yavari kuzorana ikoko kumakereke avo vamwewo ndo vanozomhanyiswa kuzvipatara kwedu kana vaonekwa kuti vaona kuti havachazvikwanisi wotoona kuti mwana anga aita gwirikwiti riya rachoita mapundu akaita makuru achibuda mvura mwana anoita inonzi dehydration kurasa mvura kuburikidza nemaronda saka ndopa vanozomhanya navo vobva vabatsirwa nekuiswa dhiripi kuitira kuti mafluids kana kuti mvura iri mumiri inofanira kunge ine munhu inenge yadzikira mukuburikidza nekutariswa nana chiremba kuti chii chinenge chashota pamwana
ndopedzisirawo nekutsvaga kuti rinotapuriranwa zvakadii zvariri kunzi rinobatwa nevana kudai pavanoenda kuzvikoro nekunotamba apa
kazhinji kacho mwana ndopandati paya anono kugara kana ari kuchirapirwa ari kumba zvakutoreva kuti izvoni achaende kuchikoro maybe 14 days kusvika apedza mushonga wanenge apiwa
havanga vari nyanzvi muutano hwevana vari mukoti wevana vadiki vachishanda nesangano redoctors without borders vari kusouth africa muzvare rosemary maravanyika vachitaura parunhare vari kwakare kusouth africa naivans zininga westudio 7 Vamwe varairidzi vanoti vana vavo vave kudzingwa kuzvikoro nekutadza kubhadhara mari vachipomera hurumende mhosva yekutadza kuzadzikisa chivimbo chayo chekuvabatsira kuendesa vamwe vana vavo kuchikoro senzira yekuti vasarambe vachiramwa mabasa kana kuti incentive. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muna kukadzi gore rino hurumende yakavimbisa kuti ichange ichibhadhara vana vatatu pamhuri ine varairidzi mari yechikoro. Panguva iyi hurumende yakavimbisa kubhadhara mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika zvikoro kana kuti 20,000 pamwana. Asi mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati hurumende yakatadza zvachose kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Hurumende yedu yatora mukombe wekunyebira vanhu vanoishandira ichiita humbimbi ndoga nekuti yatungamirirwa nevanhu vasingakoshese maworkers. Nyaya yemaschool fees ingadai yakabhadharwa kare, asi tototarisa tichitiona tichinyora tsamba kuna vamutori mwoyo votipindura vachiti nyaya iyoyo tokugadzirisa matemu mairi mari haisati yabhadharwa. Maticha ari kutambura vana vechikoro varamba vachidrop out. 50% vakatadza kunyora mazamanishoni last year, over 600,000 vakatadza kunyora mazamanishoni. Vana vazhinji vari kudzingwa muzvikoro. Zvinokufadzai here? Nyika ingavakwe.
Mashoko aya atinirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revadzidzi reprogressive teacher union of Zimbabwe Dr. Takavashira Zhou. Mutungamiriri wesangano rezimta vaRichard Gundani vanga vasati vapindira mubvunzo wavatavatumira. Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio sen machita havatendedzwi nebazi rezvedzidzo yepasi munyika. Asi vamwe vataura vasingadi kutaurwa mazita avo vati vari kudzinga vana ava nekuti havana chivimbo chekuti hurumende ichabhadhara mari idzi sekuvimbisa kwayakaita. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Muve vange vasingadairi nhare yavo kana kutinzwe divi ravo. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ndeyebazi rezvevashandi vehurumende. Munyori mubazi iyi ambasada Jonathan Utaunashe vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Vadzidzisi vazhinji kunyanya vane vana vanogara kuzvikoro vanoti vari kurwadzwa kuti vana vavo vakadzoswa kuchikoro vatova nemavhiki maviri vachirasikirwa nenguva yekudzidza hurumende isiri kutaura kuti ichabhadhara mari idzi rini. Hurumende yakamboti vana ava vakawandisa nekudaro ichatora nguva. Ndakamirira Studio 7 Matsvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kunyunyuta nedanho rekanzuro yavo rekuda kupa rimwe basa rekutakurwa kwemarara kumakambani akazvimirira oga sezvo iri kuti yaremerwa nemutoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kusatakurwa kwemarara kwave kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi sezvo zvichigona kupa kuti zvirwere zvitange kupararira imo muzvipatara musina mishonga. Loida Mwoyo anotipa nyaya inotevera.
VaDavid Mutambirwa mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reMutare Residence and Payers Association Mura vanoti havazi kufara nekukundikana kuita basa kuri kuitwa nekanzuru.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti guta ranga richinzi rinoita number 1 pakuchena ende rane new management rosvika pahukuta huchapa hwakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugare wemumusha weZimta vaMoses Semwayo.
Vagari nzvimbo dzekuZimta nedzimwe dzakatenderedza guta reMutare havasiri kufara nokusatakurwa kuri kuitwa marara sezvo zvinozokonzeresa kurwara kwavanhu uyezve kuti nzvimbo dzinenge dzisina kuchena zvakanaka.
Mumwe muzvina bhizinesi wemaMutare vavo Beihove vanoti kanzuru inofanirwa kugadzirisa motokari dzayo dzakafa yotakura marara kwete kuda kubhadhara vamwe vanhu.
Ndaa yekuti kanzuru iri kuti mota hapana, handisi kuziva kuti hakuna here service and maintenance kukanzuru kwacho. Zvaakutoda kuti kana zviri kureva kuti vapinzwe maprivate players zvitori nani vandonge vachikwanisa kuvabhadhara iwo vachimbotadza kusevisa mota vanozogona here kubhadhara maprivate players.
Asi vakasanobata chigaro chamabharani weguta reMutare vaBlessing Chafesuka vanoti kanzuru yavo itori neurongwa hwekutsvaga vabatsiri vakazvimirira voga mukutakurwa kwemarara nemotokari dzerudzi dzinotsindira marara acho kana kuti makombakita kwete dzakangoshama sezviripo pari zvino. VaChafesuka vanoti motokari dzavari kuhaya sekanzuru pari zvino dzinotakura marara mashoma.
One open track in the track. Chakura, and at the same time, Amaraja, the Tom could get made about this. Not at the trying to look for companies that is the Macombat attract that
vachafesuka vanoti guta rinoda motokari dzemarara dzinosvika 12 kuti mabasa afambe zvakanaka asi vane nhatu chete dziri kushanda dzimwe nhatu dzakafa uye zvinotoda kuti vatenge zvekugadzirisa kuSouth Africa ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Damoyo.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti hurumende yavo ichabatsira varimi senzira yekuedza kuderedza dambudziko rakonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine Russia zvavanoti zvari kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezvekudya pasi rose. VaBiden vakataura mashoko aya pavakashanyira dunhu reIllinois. Hondo iyi yapa kuti gorosi nechibage zvishayikwe pasi rose sezvo zvizhinji zvichibva kuRussia neUkraine. Russia iri kuenderera mberi ichirwisa Ukraine muhondo yave nemavhiki 11. Kurorwa kwevana vasati vabva zera kunonzi kwawedzerwa zvakapetwa kaviri muEthiopia zvinonzi zviri kukonzerwa nenzara inotyisa iri munyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti mhuri dzakawanda dzave kurodza vana vasati vabva zera nekushaya zvekudya. Vanhu vakawanda vanonzi vari kutiza kunzvimbo dzine hondo vachinopotera kumwe nenyaya yenzara. Vamwe vanoongorora zvamatongerwo enyika vari kushoropodza danho rakavimbiswa nehurumende rekuda kuwedzera rubatsiro runopiwa kumadzishe vachiti hazvina kusiyana nekutenga mavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vanhu ava vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa nekukasika munyika zvinokunda kupa madzishe zvemahara zvose zvavari kunzi vachapiwa. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa svondo rino nemutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo kuti hurumende yavo ichapa madzishe mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica, mafuta edzimotokari, mari dzekufonesa, kugadziriswa kwedzimotokari dzavo kana dzafa nehurumende uye kutengerwa dzimwe motokari itsva mushure memakore mashanu oga oga. Pamusoro pezvo, madzishe anengoorapwa pasi pechirongwa chehurumende. Madzishe agara achipiwa dzimotokari nehurumende uye mafuta ekufambisa pamwe nekuisirwa magetsi mudzimba, asi izvi zvinonzi zvinombomira kuitwa zvichizodzorwa zvakare kazhinji nguva iyo nyika inenge yatarisana nesarudzo. Vari kupikisana nedanho iri vanoti madzishe anorarama nevanhu muvanhu nekudaro hurumende haifanirwe kupindira nekuti mukupedzisira ichada kuti vaite zvido zvavo ivo votadza kuramba nekuti vanenge vakasungwa maoko nezvinhu zvavari kutambiriswa izvi. Vanotiwo izvi zvinogona kuita kuti madzishe akundikane kugarisana nevamwe vanopikisa hurumende nekutya kutorerwa zvinhu izvi. Asi vamwe vanotsigira urongwa uhu vanoti hapana chakaipa kuti hurumende ichengete madzishe vachiti hazvina kusiyana nekuti mwana achengete mubereki wake. Muna 2021 Zimbabwe inonzi yaive nemadzishe 256 kana kuti 286. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vauraya izembe vanove zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Totanga nekunzwa kubva kuna vangwenya.
Chiripo ndechekuti madzishe hadzitsinderera ende uye havasi vana vadiki kana kuti masimo house. Madzishe unu hawo ndewe kuzvimirira vega vachimirira munhu wese. Saka vakatanga kudirirwa zvinhu izvi mutsapi vanozorasa zvatingati muchirwe independence uye unhu hwacho vanenge vakuita sevanhu vanoshanda nehurumende asi ivo vakamirira vanhu. Hapana zvakaipa kuti hurumende itarisire madzishe asi ndofunga apa vanyanyisa.
Dr Zembe munoti
nguva yacho yazvaira kuvimbiswa ndiyo isiri kwayo nokuti mukaona zvinovimbiswa zvacho zvakangofanana nokuisa mbwire mbwire mukanwa vamadzishe nokuti vane vachida kuzoti kutoenda pasarudzo apa vaite kuti madzishe atine vanhu vando keta iyo boka juri la aningewa chitimbele sarubi saka zose zana mwamanye kwa kutu matisha ya nafaa kunguwa ni upeni ukavani matisha ya nafaa kupa upeni na wani kwetu kuti ulo puwani urumende kusoro
wangwenya chii chaka ipa kuti urumende ichengete madrishe kana imi mchichengeta babo wenyu ishe ndi babo wenyika
chukwa hindi chukuti apana chaka ipa na utungwe zewati kana kupritien kana kumalaysia kana kuchapan kwenye madrishe madrishe anika achishandira nane urumende asima jitishi anika akamirira mbunu wese awaite zino sisi kutuwa nawa zembe chinita otibange wa kuri zembera kusaitire urumende ende uyeshe kana uchita chunichaka naka ukachita nengu wa yakaipa waita shakaipa takakari sana nesaruzo pagara pani na uru wayo kutimatishi alukushandisi kwa ni urumende kungi achitunyiri la vanpa saruzo sana dufunga kana waita chunichaka naka waita nengu wa yakaipa shaku famira na nukutenga mavoti chisha unza mutaoru uza ita chunichaka naka chini unza mutaoru
Dr. Zembe pani nguwe renganzi unufana na kumira chungo uchi wabatila na kutimatarisa ya nesaruzo
Bora pana nguwa asika tarisa zunu sataurwa zimbi spaisi juta sa makuni maana na mavira makorose juta ura ya utu mazishanga asika itivu zunu aitiku kana anga asika itivu zunu isosu asiko ni kutiva zunu ziwa ye ukwa ipo pana apa pataurwa kuta amuru maoza ulu nuruwisi kose isha asika itiwi kupa patako wanaru sunu nguku zungu tawara utiwa mazishi asi mapenzi wano tozuna kuta aewa kukukuta kubakwa kumesu kana kufufurwa kana kukua mgini mgini
wangwenya tunoza otu urumende ya gara yanga ishibatira madzishe waipuwa zimoto kari wachipiwa mafuta ya kufambisa pano nepapo kana awanikwa seri wano wanga wasingacheme seri macheme la hakuichi kwa yeshu neshu
juo chukwa ilikuti tatarisa na nisarutu ilikuti zikazine jinda mangwana wangwenya mundudu wa kuna ishi kutifani kamboswa karipo manero acho ndo otu mzira ngombe ne ufu zinungura atiza utungula uti ndi inge ndishi influenza decision na ishi saka apana saka ituwa gara ushitu kwa azo asipa gara pane na uru kwa junga uyu kutikoi sei urumende yangu inde chai chwa chukuti kana takari sana nesaru uto uita zinu zinenge zakanaka kukumatishi ngati ngo ita uo uunu kutimatishi akamira eka akamira munu wese haikona kutiba kana tabuta sana nesaru uto upati kwa ni urumende doi zandiru wea wate zinu kunzati kutaura asuna kunaka
Dr. Zembe muri kuti zvino ita sekunge pari kutengwa mavhoti. Munoziva sei kuti madzishe vaya vanenge vachizotina vanhu vachivhotera bato riri kutonga. Ko vanotadza nei kukuvhotera iwe imi mapato anopikisa?
Zvagara zvingoitika kubva kare vachiita zvinhu izvozvo zvokufufura madzishe vozonoti madzishe ndavo sekokare zvematenga kuenyika. Yamba hazvisizvo kunotova uri kukuru ikoko. Chawanaka kuziva ndechekuti zvinhu zvose zvanzi zvavanovimbisa kana kuti zvinoitwa madzishe ndezvevako vanhu ndezvavanhu madzishe anenge atora achiona sokuti izvo kuitirwa zvakanaka neboka riri kutonga vane vaita uori madzishe avanhu chaivo chaivo anotora mashoko avanhu vakachenjera kudarika ivo vari kuvimbisa ava hatingakatya mari nekuti madzishe mazhinji akashandisiwa zvisizvo ipo pasina chiuviri chinouya futi kuvanhu ndokutaiwa madzishe pachavo uye pane kunyaya yakupesaniswa futi madzishe achenjere kupesaniswa navanhu
ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaurayai Zembe vanove zvakare mutungamiri webato redemocratic party manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 muchirongwa chemadzimai chewomen's round table nhasi na 8 p.m tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzirana munyaya dzezveupfumi nemagariro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.